Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumi guru 22, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika varisa chigaro weSadic vaemarson Munangagwa vokorokotedza bato reFlerimo kuMozambique nekukunda musarudzo idzo dzisati dzapera kuverengwa. Dare repamusoro rorambidza makanzura. Makanzuro kukanya dzimba dzevanhu pasina kurongwa kuti vachanogariswa kupi. Vechidiki muZimbabwe vopa mafungiro avo pasarudzo dzemuAmerica dziri kuitwa mavhiki maviri anotevera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa nhasi vakorokotedza bato reFlerimo rekuMozambique vachiti rakakunda zvine mutsindo musarudzo dzakaitwa musi wa9 mwedzi uno. VaMunangagwa ava nouye zvakare sachigaro weSadic vataura mashoko aya pamusangano wePolitbureau yebato ravo reZANU PF uye waparura musangano wepagore weZANU PF. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano webato ravo wePolitbureau, vaMunangagwa vatiwo bato ravo richaramba richisimbaradza ukama hwaro neFlerimo.
I wish to congratulate our sister Revolutionary Party Frelimo and the president elect.
Ndinoda kukorokotedza shamwari yedu Frelimo uye nemutungamiri wenyika achangobva kusarudzwa vaDaniel Chapo nekukunda musarudzo zvine mutsindo. ZANU PF yakagadzira kusimbaradza ushamwari hwayo neFlerimo wakabvira munguva yehondo wekubatana uye senyika mbiri.
Asi vaMunangagwa vanachavataura pamhirizhonga iri kuitika kuMozambique uko vanhu vakawanda vari kuratidzira senzira yekusafara kwavo nemafambisirwo akaitwa sarudzo. Sarudzo dzekuMozambique dzakashorwa zvikuru neEuropean Union ichiti kuverengwa kwesarudzo hakuna kufambiswa zvakanaka uye zvanga zvisiri pachena kubva panzvimbo dzekuvhoterwa kusvikawo kwaiunganidzwa mapepa ekuvhota uko inoti zvakabuda musarudzo zvaishandurwa shandurwa. Mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa muZimbabwe cheCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vati Zimbabwe senyika inova sachigaro weSadic inofanira kutevedzera mitemo yeSadic isina divi rayakarerekera.
SADC inofanira kutevedzera zvinenge zviri muguidelines nekumaprotocols emuSadic. Kana nyika yatadza kuita process inofanira kuudzwa, nekuti kana tisina kutsiurana isu sehama muno muregion tinozonyara kana taenda kune mama platform in the continent and in the world mairana nekusagona kwedu kuconducta sarudzo zviri pamutemo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vati hazvishamise kuti vaMunangagwa sasachigaro weSadic vamhanya kuita makorokoto kuna vaDaniel Chapo sarudzo idzi dzichine mutauro, nekuti vaMunangagwa pachavo vane pfungwa dzekuita chiriraingwe neFlerimo semapato akarwa hondo yekusunungura Zimbabwe neMozambique.
Izvi zvinotiratidza pachena kuti SADC ibato reshamwari dzinogara pamwe chete dzichizevezerana kuti dzoita sei kuti mapato akarwa hondo akakunda akatanga kutonga nyika dzavo dzakasiyana siyana arambe ari pachinzvimbo chekutonga.
Kunyange vaMunangagwa vasina chavataura panyaya yemhirizhonga iri kuitika kuMozambique, sachigaro weAfrican Union vaMusa Faki Mahamat vashora zvikuru mhirizhonga iyi uye vakurudzira mapurisa kuti aferefete nyaya yemhirizhonga iyi zvakazara. Panyaya yemusangano mukuru wepagore weZANU-PF, vamunangagwa vatenda zvikuru komiti yavanhu vakaronga musangano uyu kuBulawayo. Vati politiburo yebato ravo ichazeya gwaro recentral committee mangwana. Vamunangagwa vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dziite musangano uyu murunyararo. Musangano wepagore weZANU-PF unobuda negwara rinoshandiswa nebato iri kwegore rinotevera, uye wakakosha nokuti zvinenge zvabvumirano mubato iri ndizvo zvinozoitwa mukufambiswa zvinhu munyika, sezvo ZANU-PF iriyo yakaumba hurumende zvichitevera zvakabuda musarudzo dzakaitwa gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Dare repamusoro reHigh Court rarambidza makanzuro nehurumende kungomuka vopwanya dzimba dzevanhu vachishandisa mutemo unopikisana nebumbiro remitemo weRegional Town and Country Planning Act. Mutongi vane vakatiyo vati mutemo uyu unofanira kuwandudzwa kuti uenderane nebumbiro remutemo renyika. Izvo zvinotevera nyaya yakakwidzwa kudare nerimwe sangano rinomirira vagari rechitungisa Residence Trust kana kuti Chitrust muna 2020. Vakatiyo vapa gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi, gurukota rezvematunhu vaDaniel Garwe uye gweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza gore rekugadzirisa mutemo uyu. Vatiwo kanzuru haifaniri kurega vanhu vachivaka nekugara yozotora matanho vapedza. Vakatiyo vatiwo mutemo unoti panofanira kunge paine kumwe kunogariswa vanhu vasati vaputsirwa dzimba dzavo. Amai Mabhiza vaudza Studio 7 kuti vachapindura kana vagadzirisa, ndinodzokorora kana vagadzirira uye vanzwa kubva kumapazi ose ehurumende. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vanomirira Chitrust muzvare Alice Kuvea.
Ichokwadi tiri kutenda uye nekufara mutongo wakabva kuHigh Court wekutaura kuti makanzuru kana kuti malocal authorities haachabvumidzwa kungopwanya dzimba dzedu pasina court order. Zvinova zvinhu zvakatikoshera.
Nechikonzero chei zvakakosha?
Nekuti 2020-2021 takave nedambudziko remadirective aingobva kulocal government achitaura kuti dzimba dzakati dziri kufanira kupwanywa, dzimba dzakati dziri kufanira kupwanywa. Ichokwadi, tine dzimwe dzimba dzakapwanywa, tine kunyangwe pekutengesera pakapwanywa zvisiri pamutemo. Kunyangwe isu vagari tanti nemareceipts, tanti nemapepa ese akakwana kubva kuchitungisa municipality, asi dzimba dzimwe dzakatopwanywa. Uye zvekare kushungurudzika kwedu vagari kwekuti tantisazivo kuti nhasi tinomuka tiri pai.
Nechikonzero chei?
Nhasi mwedzi uno kwabuda notisi yekuti dzimba dziri kupwanywa, zvigiredha zvaakutofamba, mapurisa ekanzuru, mapurisa chaakutofamba, maakutochikidzirwa. Zvanhu zvisina umira mushe kune vakweguva vedu, kune vanhu tatakutogara takabatirana mumaoko. Saka ndoo zvinhu zvakaita kuti tiende kumatare dzimhosva sevagari.
Kunoti kudii zvii zvamava muchida kuti zviitwa apa sevagari?
Kunoti mutemo wakadai dai wamiswa malocal authorities hakwanisa kunge achitipo nguva uye zvikonzero zvekuda kupwanya dzimba dzedu.
Ko vanogotadza kupwanya sei dzimba idzi vamwe vacho vachiti dzakavakwa zvisiri pamutemo?
Sezvandambotaura kuti vazhinji vane maoffer letters, vakabhadhara maregularization fees, vane marisita avakutobhadharawo kanzuro, asi waingofuma dzimba dzako kana kuti address dzatoiswa mumanewspaper kunzi dzimba dziri kupwanywa panguva yakati.
Vanga vari vanomirira chitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vari parunare kuchitungwiza kwakare na Blessing Zulu Studio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Munokwanisa kuita izvi muchishandisa linki yedu iri paFacebook. Asi munogonawo kuenda paWhatsApp, moenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mubva matitevera. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Kune vechidiki wakawanda wemuZimbabwe vari kuyemura mafambisirwo esarudzo dzekunyika yeAmerica idzo dzichaona ruzhinji ruchinovhota musi wa5 Mbudzi vachiti dai Zimbabwe yakwanisawo kutevedza zvavari kuona zvakanaka zviri kuitwa. Asiwo kune vamwe zvekare vechidiki vanoti Zimbabwe yagara inozviitira sarudzo dzayo zvakanaka zvekuti haina zvizhinji zvekudzidza kubva kuAmerica. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi.
Mumwe weavo vanoti gadziriro yekunokanda mavhoti kuAmerica inofanira kuyemurwa ndiMakomborero Mafukidze wechidiki anodzidza pachikoro chepamusorosoro cheChinoi University of Technology.
Sandiona kunge inyaya yakanaka yekuti munhu wese ari kuita run for the same post anofanira kuwana the same time yekuti taisisi akwanisa kuadvertise awatsvaka hoshi vanhu vake. Pakazoita situation yekuti mumwe ane maonero ake anoyiwawo aikuti anopusha ari more than the other, ndoona kunge zvinenge zviri fair as a political system kuti tinonyanya kukurudzira vamwe kuti vawane munguva yakawanda kudarika vamwe.
Mumwewo wechidiki Luke Chitsike mugari wemuHarare anotiwo dai Zimbabwe yakwanisa kutenderawo zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika kuvhota sezvinoitwa nehurumende yeAmerica.
Tichiona kuti vazhinji zvizvarwa zvemuZimbabwe zvakabuda zvakaenda kunze wane kodzero yekukwanisa kunge vachivhota, tikaona kuAmerica tiri kuona diaspora vhoti yakakosha, zvizvarwa zvekuAmerica zvichikwanisawo kuvhota, so tinokwanisawo kuzvikopa kana kuzvitorawo senyika yeZimbabwe tozviisawo musarudzo dzedu.
Asiwo Rumbidzai Mpofu wechidiki anogara muHarare anoti Zimbabwe inyika yakazvimirira isina zvakawanda zvekudzidza kubva kuAmerica.
Aiwaka, isusu we are Zimbabwe, America is America. So whatever they call kuti is democratic kwavari, it might not be democratic here. Even ngavaite zvavo, we can't copy nzira dzavo dzema elections. Isusu nzira dzedu dzema elections, we are proud of that.
Mwedzi unouya waMbudzi nemusi wa5, nyika yeAmerica ichaita sarudzo yemutungamiri wenyika apo vari kumirira bato reRepublican Party vaDonald Trump vari kutatsurana naamai Kamala Harris veDemocratic Party. Vaviri ava vari mubishi rekutsvaga rutsigiro rwemavhoti uye vakambosangana kamwe chete pagakava rekuona kuti ndiani ane urongwa hwakadzama hunogona kuendesa nyika yeAmerica mberi. Asi kutaura kuno hazvisati zvava pachena kuti ane mukana mukuru wekukunda musarudzo idzi ndiani. Kana kuchitariswa nyaya dzemhirizhonga panguva yekutsvaga mavhoti kuvanhu, mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti Zimbabwe inazvo zvekudzidza kubva kuAmerica.
Hatisati tanzwa nyaya dzemhirizhonga dzakanyanya kunze kwenyaya yaDonald Trump yavo pavakanga vachida kupfurwa nefuti paya, asi makatoona futi kuti takaona vesecret service vakafanana neCIO yekuno vachivateka-teka vachivabvisa vachivatakura. Panguva dikidiki vaDonald Trump vakanga vatonyora tsamba vachitenda vachiti ha ndinotenda vesecret service vandibatsira. Zvinova zvinhu zvatinotarisirawo kuti mapurisa kana neCIO vanofanira kushandira nyika kwete kushandira bato.
Studio 7 yaedza kunzwawo kubva kuZimbabwe Electoral Commission uyewo kubva kugurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi pamusoro penyaya yesarudzo iyi, asi mibvunzo yatavatumira yanga isati yapindurwa patazoenda pamhepo. Wechidiki anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa kusangano reproject vote 263 Tafadzwa Mavhunga anoti sarudzo dziri kuitwa kuAmerica dzinobudisa pachena utongi hwegutsa ruzhinji hwemunyika iyi, zvaanoti anozvishuvirawo nyika yake yechizvarirwo Zimbabwe.
Kodzero dzevanhu nekuchengetedzwa kuri kuita vanhu munguva ino apa vari kukampeina for mapolitical parties avo, ungange uri kudivi rerudyi kana kudivi reruboshwe, freedom dzacho dzakangofanana. Uyewo nevanotora nhau vari kuedza nepese pavanogona kuti vape mukana kune vematv ose.
Kutaura kuno zvizvarwa zveAmerica zviri kunze kwenyika iyi nemune mamwe matunhu zvinoda hazvo zvakatotanga kuvhota. Asi muZimbabwe hurumende inogara ichitsika madziro kuti vari kunze kwenyika vavhotewo vari kwavanenge vari ikoko. Kuverengwa kwemavhoti kana sarudzo dzaiitwa kuAmerica kunonzi kuri pachena zvekuti ani nani anokwanisa kuzvionera ega zvibodzwa zvevanenge vachikwikwidza zvinozoderedzawo mikana yekubira sarudzo. Asiwo vamwe vanoti vaTrump vanogara vachiti vakakundwa sarudzo dzinenge dzabirirwa zvinopa vatsigiri vavo kushaya chivimbo nesarudzo kunyange pasina humbo hwakati tsvikiti hwezvavanotaura izvi. Vamwewo vechidiki vemuZimbabwe vanoti kunyange nyika yavo neAmerica dzichiita sedzakaremerana muganhu, hapana chakaipa mukukopa dhoiri rakanaka nekuti chakanaka chakanaka mukaka haurungwi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remu Uganda rabata nengo 18 dzebato rinopikisa National Unity Platform nemhosva yekuva nezvinoputika uye kuda kupandukira hurumende. Asi mutungamiri webato rinopikisa iri vaBobby Wine vanoti vanhu ava vakamanikidzwa kubvuma mhosva dzavasina kupara. Nengo idzi dzanga dzava nemakore mana dziri mutirongo. Gurukota runoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaAnton Blinken vari kuita misangano nevatungamiri vehurumende yeIsrael nhasi kuti vavakurudzire zvakasimba kuti vabvumidze masangano akazvimirira oga kuti abatsire vanhu vari muGaza nechikafu nemishonga. America iri kudawo kumbomisa kurwisana pakati peIsrael nechikwata chemuLebanon cheHezbollah. Senzira yekuchengetedza nayo vatengi, komisheni inoona nezvekuchengetedzwa kwevatengi yeConsumer Protection Commission yazivisa kuti yatorera matanho vezvitoro nemabhizimusi vasiri kushandisa michina inotambira makadhi ekumabhanga vachingoda kuti vatengi vashandise mari yekubata mumaoko zvikuru yemadhora ekuAmerica. Vachitaura neStudio 7, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko pamwe netsvakurudzo muConsumer Protection Commission vakuda kwashe mudereri vanoti vatora danho iri nekuona kuti kune vamwe vemabhizimusi vari kuramba makadhi ekumabhanga kuburikidza nekusashandisa michina inotambira makadhi senzira yekuti vaunganidze nayo mari zvinove zvinotyora mutemo weConsumer Protection Act Section 51H.
So isi takabata sezisa section iyoyo chivakaibatanidza nefinancing number 1 ya2018 yakaamenda bank use vandityora kodzero dzevanhu nekuti imwe kodzero yevanhu ndeyekuti vanhu vanofanira kusarudza zvavanoda inonzi right to choose. Sakara munhu aenda kushopa akungonzi sezisa cash chet vatotyora kodzero dzekutengesa.
Vamudereri vanoti mabhizimusi achawanikwa achityora mutemo uyu achatorerwa matanho akaomarara anoenderana nemutemo wenyika. Vari kuyambira vemabhizimusi kuti vasarambe vachityora mutemo sezvo pave nekomisheni inochengetedza kodzero dzevatengi yakaumbwa zviri pamutemo.
Vanenge vaita zvisina basa vobva varangwa pasi pemutemo nekuburikidza nekubhadhariswa fines kana kuvaendesa kumakosi kumatare ezimhosva kuti vatongwe.
Mutungamiri wesangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti sesangano kurudziro yavo ndeyekuti vezvitoro vose vange vaine michina inotambira makadhi kumabhanga kuitira kuti vatengi vasanetsekana kana vachida kushandisa makadhi ekumabhanga pamwe nemari dzemumafoni kunyanya mari yeZig.
Uyewo tinokurudzirawo vemabhanga neReserve Bank neMinistry of Finance kuti vaongorore nhau yemabank charges nekuti akakwira zvakanyanya rinova rimwe danho rinoita kuti vakawanda vasashuvire kunge vaine mari inogara kumabhanga yavanozoshandisa pakunoswaipa kana vava kutenga nekuti vari kuchema-chemawo kuti unongoerekana mari yaiyesurwa muaccount ichinzi iri kuenda kumabank charges kana kuti kumaintaina account.
Vamutashu anotiwo panofanirwa kutsvagwa nzira dzekuti Zig isangomuka yapera simba, vachiti izvi zvinoita kuti veruzhinji varambe vachishaya chivimbo nemari yemunyika. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kubudirira kwedanho iri kunotinetsei sezvo pachange pasina vanhu nguva dzose vanenge vachiona kuti vemabhizimusi vari kutevedzera here kurudziro iyi.
Zvekare kungoti hurumende through veConsumer Protection iyei kuti vangotinangananga chete nevamabhizimusi ndizvo zvinozoita kuti tione zvinhu zvichinge zvichitengeswa pamavhara randa zvichinge zvichibva muma bizimisi mumava kushanda na wanu wanengu wajitengesera paje pasina mutemo iwoyo unokwanisa kunge uchinzi uitwe kuti kwanzi ngava swipe.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reAfrica Center for Economic Justice Muzvare Chennai mumwe mutambasere vanotiwo
zvinenge zvichifanira kuitika ndezvekuti tiongorore kuti tiwane nzwisiso yekuti sei vemabhizimusi vari kutora nzira iyi vasingadi kutora makadhi kuti vanhu vashandise maswipe machine.
Asi vamwe vanongorora zveupfumi vanoti vanotambira nemufaro danho iri vachiti richarirutsira veruzhinji kuti vasamanikidzwa kufamba vakatakura mazakwatira emari nguva dzose. Vamudereri vanoti komisheni yavo iri kukurudzira veruzhinji kuti vamhangare vose vemabhizimusi vachawanikwa vachityora mutemo uyu. Muchikamu chedu chatiri kutarisa zviri kuitika muno muAmerica. Kwasara masvondo maviri chete kuti sarudzo yemutungamiri wenyika pamwe nenhengo dzeparamende, magavhuna nevamwe vamiriri vemahofisi muAmerica iitwe musi wa5 Mbudzi. Vari kukwikwidzana pachigaro chemutungamiri wenyika ndevaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump veRepublican Party, uye nhasi vari kuFlorida kuNorth Carolina kutsvaga rutsigiro ukuwo amai Kamala Harris veDemocratic Party vari kukwikwidzana navo vari kutarisirwa kuita nhaurirano panhepfenyuro yeNBC News. Vatevedzeri vevaviri ava vanoti vaTim Walz veDemocratic Party navaJD Vance veRepublican Party vari kumhanyamhanyawo kune mamwe matunhu vachitsvagawo rutsigiro. Mukusiya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari umiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo.
Tiri kuona kuti yave dambe-dambe chaiyo yekudzingirira nguva nekukwanisa nekuti vakwanise kutyorera ivo mavhota achiri kudzokoko vanenge vachinzi ma-undecided voters. Tiri kuona zvakare kuti mutsindo wavo wakanyanyira vanonzi ma-swing states. Ma-swing states aya ndiwo anogona kurerukira tingangoti kana kumademocrats kana kumarepublican havana pavo, and ikoko ndokunonzi ndokunopinda president wenyika ino. Saka tiri kuona kuti vaTrump vanenge vakambosvikawo kunana Michigan, kunana Wisconsin, kunana Pennsylvania, ndokwavari kutambira ikoko nekuti ndokwavari kuziva kuti ndokune mavhotes ndokuchavapinza muwhite house.
Mm-hmm. Tanzwa kuti nhasi vanenge vari kuFlorida uko nekuNorth Carolina uko kukuva mai Harris, tanzwawo kuti vane maindavhu akasiyana-siyana. Zviri kutaridza kuti zviri kufamba sei?
Ndinoona amai Harris vakamboita kumbotsiurwa kuti hamusi kunyanya kuonekwa muchitaura nevanhu pamainterview paTV apapa. Saka ndiri kuona kuti vari kuenda vachinosangana nemapodcast nemaTV network akasiyana-siyana kuti shoko ravo rinyatsokubuda kune maconstituents akasiyana-siyana. Takavaona zvakare vakagara namai Liz Cheney nezuro, avo vanova mwana waDick Cheney akambovawo mutungamiriri mugovernment yaWabush, uyu muRepublican. Saka zvinoreva kuti vari kuedzawo kutsvaga mavhoti kumaRepublican zvisati zvamboonekwa kuti muRepublican anobatsira muDemokrati kukampeina.
Vari kumhanya navo vatevedzeri vavo marunning mate, taona vaTim Walz vari kuMinnesota uko, Wisconsin kuMadison, vaJD Vance kuOhio uko, matunhu iwaya anoisawo sarudzo papi?
Mukaona kuOhio ukoko, Ohio yagara zvayo ichirerukira kumaRepublican. Asi munoona kuti game rava kutamba rari kuda kuona kuti kuSenate uko nekuHouse kunoramba kuine mutsindo. Ndo maonera angu andinoona kuti vamukoma Vance vari muOhio imomo. Yanyaya yemamwe maSenate nemaHouses.
Mm-hmm.
Asi kwaenda mukoma wa Wisconsin, hakuna kunyatsokumira hako mushe nyangwe hazvo vaBiden vakakutora muna 2020 vanoda kuramba vachidiridzira ikoko nekuti Wisconsin yacho inogona kuita musindo ikaenda kumaRepublican.
Vanongorora zvematongerwo enyika vari umiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja vari parunare kuTexas muno muAmerica naIvan Zisininga weStudio 7. yave nguwe enyu atereri yeku shitaura moga za muno funga
Studio 7 ba Studio 7 hapo murisei ba Studio 7 yaa seri ni yaka rohwa seri ni kusei hapana ne province yaka mbo ina seri ni kati wakuno tabe ya kito birijira yeye kubirijira ndia kato tanjua hapana seri ni yaka rohwa seri ni kusei
mtola nangwa majunga kandi mirene wa mwesi wa samarana ndini wenyu Adam Kitauro seri muno Queenstown mu location ni kwa Lingi ndokutora pa msoro Pachame ni usadak. Awa baba wako yako business. Waya uzopara za nyika zaka wanda susanga zira na Mozambique. Nizimu nyika zaka tukumboreza. Utuwa ite unu wa waina o. Kana shiti baba. Wafana utuwa ite unu ukuru wa wana. Nemuzimai ndozo wafana na babu wati na wawo president wedu. Unuwa unangunaka. Nika medu mruguru utama diamond makromu matombo jese. Kuita utsinye bezu utu muna harape. Mahara mshipatila motenga mshonga. Mube nyuma diamond manga nyarara wana wachona mshonga juje mahara. Soropazo mtu wa patari safuti.
Masura ze Studio 7. Inikuwa na kwa mdoona sokutu ma American. Bawari kubata vani. Sokutu wana wana kuziza. Hapana mnasina kuziza. Bawari kutikwanzi. Mzimba kwa mna masankishen. Vachinye ngegwa. Nema regime change. Masankishen ndo harimu. Endano rukwaza vani. Ma ordinary people wawo. Kwa hivu kana wachona tumasankishen. Acho, azima sanction. Kwa mama bise, kwa hivyo singa temeri nyika za kaita sana South Africa, unanogara waji Urawa, mwana Botswana, unanogara waji Sunga, waji Uhimwi.
Wana juoni mshaya vana, wakuna na Amerika kwa mnu inda, mungango inda osu inyo bati. Wana ningi wachidikwa iku kwa wasi wana wakata ina na juoni mshaya vana, ningi wachidikwa una na Amerika. Hapana chino zidu wane Zimbabwe. Kutu wana juoni mshaya vana, wangata uta hata, yenda kwa Amerika, hapana usatinga ndo kuzao. Because muno mu Afrika mashu, kata sa wana South Africa, wana kushansa randa, wana mbo chinja. Wana Mozambique, wana kushansa yawe mani, kira we wae mametkash. Wana Malawi, wana kwa kwacha, wana mbo chinja. Wana Nigeria, ino nguwa yu manaira, wana mbo chinja. Wana Botswana nongo wa mapula wana mboshinja ati medu mu Zimbabwe kubamu ma dola ataishandisa tikapinda marati GS tikapinda mabondi tikapinda iko zvinezve mazigi ameno dzimwe dzechingogadzirwa saka menda kunoita nezvei nyika yana kana mari kuti unodikwa nana nyika dzine mari sedu nyika ina mari kwemi menda ndodi
nati uno rega in bottle around chiti munyika medu mukaomo muchina inonzi police service veterapia yaimboti batsira kusunga vanhu vanita zvamdrobari vanoba vanoita ma murder cases hakuchina ma police edu ava ma politician izvi muri kuona kuti ma armed robbery cases tiri kunzwa ma 4 million ari kubiwa asi kudai vanga vari vanhu vari kuita zve politics vaidai vakasunga kudhara vanhu ivamo but izvi vari kutadza kusunga vanhu vari kuita ma armed robberies mapurisa akakonsentrate ne politics vakanzwa kuti paungana vanhu vecc vaita musangano wavo vakumhanya kunosunga ma armed robberies anenge achinoba saka nyika chai chaiyoka yakuda kuitwa inonzi reshuffle ma ministries ayo ashata ese
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei ne Studio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavete zviri kunyorera pa namba idzodzi kwete kutumira mashoko. Chirongwa chedu cheve chidiki chedu connection for live talk nasi tiri kutarisa nezvesarudzo dziri kuitwa muno muAmerica dzasara masvondo maviri kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 sezvo nguva yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi Mutungamiri wenyika varisa chigaro yeSadiki vaEmerson Munangagwa vanokorokotedza bato reFrelimo rekuMozambique nekukunda musarudzo dzisarudza pera kuverengwa. Dare repamusoro rorambidza makanzuru nehurumende kupwanya dzimba dzevanhu pasina kurongwa kuti vachanogariswa kupi. Vechidiki vemuZimbabwe vopa mafungiro avo pasarudzo dzemuAmerica dziri kuitwa mavhiki maviri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
soku isikati.